Kurukotare kumagarire vanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mazvina vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora 60 emari yekuamerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora 25 uye vamazvina vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora 40 munguva pfupi iri kutevera, yozosvika pamadhora 56 pakunopera kwegore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuyaura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika 40 mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada, avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association, ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro, wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemujandigere kana kuti Pension and Provident Funds Bill. Vamukwada vanoti vaive nebasa ravawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri. Asi pari zvino vanoti vari kurarama upenyu hwehwava kumukwakwu nekuti mari yemujandigere yavari kuwana haivakwanire.
Saka ndichihora less than 2,000 pamwedzi, imba yangu inoita 1,500, motokari license per quarter iri kuita 4,200 something, which is 5,000, radio mumba mangu the TV iri kuita iyo 1,200 per year. Zvinhu zvese izvozvizvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa izvino inini ndakamira pano. I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu tikafa, taakutomirira popas burial nekuti hatichina polisi, hatichina, our dignity has gone down.
Vamukwada vanoti pavaishanda vaibatirwa mari yakawanda zvikuru yemujandigere, uye nyika payakashandisa mari yekuamerica mugore ra2009 payaibatwawo iri mumari yemadhora ekuamerica. Vamukwada nevamwe vavo havanzwisisi kuti sei vari kuwana mari yemujandigere shoma kudai, vachiti havafari nemashandiro anoita mapoka anozivikanwa kunzi pension funds ayo ari muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana munyika. VaLucas Munyika, avo vakapindawo mumusangano wekunzwa pamusoro pepensions and provident funds bill, vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yezimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika, avo vanove nhengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemujandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust ZIMPET, vanoti huori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamujandigere vasawane mari dzakaringana. Retired Colonel Brian Spambi ndemumwe wavo vari pamujandigere. VaSpambi vanoti kuve pamujandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja-chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamujandigere rwuri kurarama upenyu hwakaoma. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yaisa mutemo wekuti imwe mari yepenjeni ive iri mumadhora ekuamerica.
Waiti ukawana mujandigere wako waikwanisa kuitawo mujandigere wodya wakagara, because yaikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yemonthly. But iko zvinezvi mari yacho haichina basa, kana iri RTGS hakuna chaunotenga naye, because vana vanoda US kurarama kwatiriteza kurarama nokutopuwayo nevana ndovava kutotarisira kuchengeta penjena. Vasina vanovabatsira upenyu hwakavaomera zvisingabviri.
Pasi pemitemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kunational social security authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi paine nguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamujandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamujandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kwemamiriro eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamujandigere ava. Imwe nyaya hombe kushandurwa-shandurwa kwemari dzinoshanda munyika uye exchange rate inotarwa nehurumende. Dai kwaita mutemo unomanikidzira kuti mari yemujandigere iyi kana mihoro yavashandi itarwe mune yatinoti hard currency seUS dollar.
Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vaudza Studio 7 kuti vari pamujandigere vave nenguva vachirarama upenyu hunonzwisa tsitsi, zvisinei kuti vanenge vapedza makore akawanda vachishandira nyika. vati chichambe chiri kuhurumende kuona kuti vari pamudyandigere havasi kunonga sose nemuromo.
Upenyu hwavo hwakaomarara kwazvo. Vamwe vanga vasina pekugara, havasina pekugara, vamwe vakanga vasina kuvaka kumisha, havana pekuti vangabhadhara mari dzemarendi. Vari kumbunyikidza vazhinji vari kungotenderera mumigwagwa, vamwe vakanganisika pfungwa nokuda kwenhamo. Saka chinhu chakanyanya kuipa chaitwa nehurumende yeZimbabwe munyika yatinoti takawana kuzvitonga chekushungurudza vanhu vakavaka nyika ino. Ndo vanhu vakavaka migwagwa, zvikoro, zvipatara, ndo vanhu vakashandira kuti nyika inge iri pairi zuva ranhasi. Asi ombunyikidzwa
kamwari ugunoonawo kuti kunasa kune huori, izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Prisca Mfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Kune vamwe vari pamudyandigere vanoshorawo boka reinsurance and pensions commission kana kuti IPAC iro rinoongorora mashandiro emakambani ane chekuita nepenzheni pamwe neinsurance vachiti harisi kuita basa nemazvo. Izvo vanoti zvinoitawo kuti vanenge vari pamudyandigere vasava ne ari zvavo dzakafanira. Asi mutauriri weIPAC Valoid Gumbo vanopikisa maonero aya vachiti boka ravo range risina masimba akakwana kuti rinyatsokuita basa raro nemazvo.
Tinoziva kuti varipo vanochema nekuti IPAC hainaita chakati, hainaita chakati. Zvinenge zvichirema ndezvekuti tinenge tisina simba racho kubudikidza nemumutemo. Hauna kutipa simba rekuti tinge tichiita zvimwe zvacho izvozvo. Munoziva kuti munyika muno tachinja mari dzatinoshandisa. Muna 2009 takabva kuZimbabwe dollar tichienda kuinonzi multi-currency. Muna 2019 tikabva tachinja kumari dzakasiyana siyana idzi tichidzoka kuZimbabwe dollar. Saka dambudziko rakaitika ipapo nderekuti kana mabva kucurrency yakati muchienda kucurrency yakati toita sei in terms of my benefits kana kuti mapension values evanhu vanga vachicontributa mari.
Nekuda kwematambudziko akasangana neveruzhinji munyaya dzemapensheni neinsurance mugore ra2015 hurumende yakaomba komishini yaitungamirwa naJustice George Smith yekuona kuti vanhu vaifanirwa kubhadharwa mari dzepensheni nedzeinsurance vaifanirwa kuwana mari idzi sei sezvo hurumende yakambochinja mari inoshandiswa munyika. Ongororo iyi iyo yakatarisa zvakaitika pamakore makumi maviri kubva mugore ra1996 kusvika muna 2016 yakaitwa kubva muna 2015 kusvika muna 2017. Ongororo iyi yakaratidza pachena kuti kuchinja-chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi kwakakanganisa zvikuru mabasa ezvemapenzheni neinsurance. Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepenzheni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Muzvare Tokozani Kupe inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimukira kwezveupfumi uye vanoti vanotarisira kuti kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira.
Mapensioners ari kuchema, haana kuwana mari, haasati awana mari, mari dzavari kuwana ishoma. Saka kuda kugadziriswa mapension sector iwawa kuti kuoneke kuti angoshanda sei so that ogadziriswa kuita kuti kana vanhu vatora pensheni vowana mari dzavo. Saka kuri mutemo uri kuya musha uyu uda kuita kuti mapension ooperata zvakanaka kuita kuti vanhu vese vanenge vatora pensheni vowana mari dzavo zvakanaka.
Vagumbo vanoti vanofara kuti mutemo uyu unotsvagawo kupa boka reIPAC simba, izvo vanoti zvichabatsirawo kuti boka iri riite basa raro nemazvo.
Iri bhiri ratiri kutaura nezvaro iri rakakosha zvakanyanya kuvanhu vaimudyandigere nekuti richakwanisawo kuti IPAC inge ichigona kuita basa rainofanirwa kunge richiita rekuprotekta mainteresti avo. Mutemo uyu uri kupropozwa uyu wava kukwanisa kupa nzira dzinofanirwa kutevedzerwa nemapension fund. Kana kuri kuti nyika yachinja currency, vemapension fund ava zvii zvavanofanirwa kuti vange vachiita kuitira kuti vanhu vemapenjeni vasarasikirwa neupfumi hwavo nemari dzavo dzemudyandigere.
Zvichaonekwa mukufamba kwenguva kuti kuvepo kwemutemo uyu kuchabatsira here kuti vari pamudyandigere varara neupenyu huri nani kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.